Hizi za taro wane gurukotare zo ufumi mdunu respedlovski reku rashia vaya shaslev ya rin pa msangano waitua nishikuwa tachavaka waya nacho mnika nishikuwa tachurumende Zimbabwe waitua maharare nasi vashara kuburikiza ni mturikiri vaya rin vati mamirra keta shumatongiru wenyika kunyika kwavo ndiwa harukuko nzira kuti vatsva genyika dzoku zviudzana na nadzo pasi rose.
So we are working on establishing new districts and new contacts between our countries. In fact, we witnessed that some logistics have been disrupted because of this geopolitical situation. But I assure you that we are working on it.
Gurukota rinomirira dunhu remidlands valari mazima vati vawirira nechikwata cherussia ichi kuti dunhu remidlands rinyorerane chibvumirano chekudyidzana nekushanda pamwe chete kana kuti twinning arrangement nedunhu rekurussia resvedlovsk iri. Vamazima vati chikwata chekurussia ichi chati chiri kuda kusima mari mukucherwa kwesimbi mudunhu ravo chisati chapinda mune mamwe mapazi eupfumi anosanganisirawo nyaya dzekurima, utano, zvemigodhi nezvimwe.
Munoziva kuti kumidlands kunowanikwa zviwanikwa zvakawanda zvemining. Saka zvekuchera izvozvo izvo ndo imwe yezvimwe zvakawanda zvakaona kwozouya zvakare nyaya dzezvipfuwo kuti tinokwanisa kuita maagreements navo.
VaNicholas Ndevele vanove mukuru wekambani yeZimbabwe International Trade Fair vati kushanya kwechikwata ichi kwapa Zimbabwe mukana wekuti makambani ekuRussia auye kuzoratidza zvaanokwanisa kubatsira Zimbabwe nazvo.
Nekuti Russia haiwanzounza makambani ayo kuzera ETF yeti ivo vane maplatforms vavo akafanana Inoprom atinonoparticipatawo. Saka apa zviri kungokudza ukama.
Asi vachipa pfungwa dzavo mutungamiriri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Hezembe vatiwo
saka zvenyika iri muhunda hazvizikanwi kuti chaizvo chaizvo zvainenge ichiita zvinenge zviri zvechimiro chakadzama here kana kuti zvinoita sekuti kungoita kwokuda kushotesa kana kuti kwokuda kuti igovhundusira nyika yedzairi kurwisana nazeyo Russia neUkraine.
Asi nyanzvi nenyaya dzezvokudyidzana kwenyika vaLazarus Sauti vati kusimwa kuri kuda kuitwa mari neRussia muZimbabwe kunogona kupinza Zimbabwe muna taisireva nenyika dzekumavirira dzakatenera Zimbabwe zvirango sezvo nyika idzi dzisiri kuwirirana neRussia pamusana pekurwisa kwairi kuita nyika yeUkraine.
Zimbabwe iri kuita urongwa hwekuda kuvaka ukama hwayo nenyika dzekumavirira, ukama hwakanga hwakakanganisika panguva yavaMugabe. Zvakadaro urongwa uhwu huri kukanganisika nekuda kwekusimwa kwemari ikutiitwa neRussia munyika iyoyo maringe nekuchihwa kweupfumi. Izvi zviri kuita kuti nyika dzekumavirira dzione sekunge Zimbabwe iri kufarira zviri kuitwa nenyika yeRussia kuhondo yayo neUkraine.
Asi zvimwe zvibvumirano zvakamboitwa neZimbabwe nemakambani ekuRussia hazvina kubudirira mushure mekusawirirana. Semuenzaniso, kambani yekuRussia inonzi VI Holdings yaimbenge yati ichaunza mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion kuburikidza nemugodhi weplatinum weGreat Dyke yakazobuda munyika pasina chabuda muna 2022. Chibvumirano ichi chainge chanyoreranwa muna 2014. Hapana chikonzero chakati tsvikiti chakapiwa kuti sei yakabuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.